Chokwadi mukoma jonga wa John Mupanduki wa sungwa wa torwa nasi nemapurisa epanyika wakaenda nawo kubikita police station uko kwavazondifonera vari vachiti mapurisa avatora saka ndakwanisa kutaura nemupurisa wacho parunhare ndisati ndasumuka kindako akandiudza iye kuti ari kuvacharja neinonzi obstruction or defeating course of justice vachitiwo vajohn mupanduki vakavhara shopu yavo mapurisa achida kupindamo kuti atore chibage chachiri mukati meshopu yavajohn mupanduki saka vano vati vakavhara shopu vakaenda nemakiyi
saka ivo vamupanduki vari kubvuma here mhosva iyi kana kuti vari kuiramba vari kuti panyaya iyoyi
chinotaurwa navajohn mupanduki ndechekuti vanga vanyora tsamba iyo yavaikumbira kuti vanoda kuratidzira vachiratidzira vakanangana nokuti vajob scaler mp godfrey stole nevamwe vekunyatsime vabudiswe saka vanoti vanyora tsamba iyo ndopakazotanga mapurisa kuti avateverere kusvika azovasunga pazuva ranhasi saka iko zvino vavabata vangovaudza charge reobstruction asi havasati vava recorda caution
saka vanotarisirwa kumiswa mudare redzimhosva here uye varipi kutaura kuno
tinotarisira kuti pada vangangoenda navo kukoti nemusi wefriday ndopanenge pakwana 48 hours dzavo nokuti iko zvino vangovavharira mumaseros avo kumapolice seros.